Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechipiri kukadzi 28 2016.
Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vana mukoti vemuzvipatara zvehurumende vanokanda mapadza pasi vachiti vanodawo kuti hurumende igadzirise zvichemo zvavo.
Meya weguta reJohannesburg opomerwa mhosva yekuomesa musoro pakushungurudzwa kunonzi kuri kuitwa zvimwe zvizvarwa zvedzimwe nyika, zvichitevera mashoko aanonzi akataura anoonekwa seanokurudzira kurwiswa kwevabva kure vari muSouth Africa.
Studio 7 inotarisa zvakadzama kuparara kwaita migwagwa uko kuchavhiringa zvakanyanya upfumi hwenyika.
Nherera dzopiwa mbudzi hadzidiki kana kuti sheshe kumanikaland kuitira kuti dzipfuye dzozowana chouviri mune ramangwana.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana mukoti vemuzvipatara zvehurumende mumatunhu akawanda emunyika vanonzi vapinda mukurangwa mabasa kutanga nhasi vachinyunyuta nekusabhadharwa kwavo mari dzavo dzemabhonasi egore rapera. Munyori mukuru wesangano rinomirira vana mukoti reZimbabwe Nurses Association vaInoki Dongo vanoti zvimwe zvaita kuti vana mukoti vapinde mukurangwa mabasa kusatariswa kwezvichemo zvavo izvo zvavaine makore maviri zvasvitswa kuhurumende pamwewo nekuti hurumende igadzirise mashandiro avo. Kuramwa mabasa kwavana mukoti uku kunouya panguva yevana chiremba muzvipatara zvehurumende vari pakuramwawo mabasa kwapinda muzuva regumi nemana. Vamwe vashandi vehurumende vanosanganisira varayiridzi vakazivisawo kuti vacharatidzira nemusi wemuvhuro unouya vachinyunyuta nekusabhadharwa kwemabhonasi avo uye kuti hurumende iri kungoramba ichiendesa mberi misangano yavanofanira kunge vachiita yekugadzirisa nyaya idzi. Ngatinzwei hurukuro yataita navadongo pamusoro pekuramwa mabasa kwavana mukoti.
I can confirm that ana mukoti muzvipatara zvakati wandei muHarare, Mashuwe, Manikaland, Mashishi nezvimwe zvipatara zvemai central havana kukwanisa kuenda kumabasa nhasi. Vari kunyunyuta, vane zvinyunyuto zvavo zvakawanda. Munoziva kushanda kwevana mukoti. Mukoti anoda kushanda nekuti vanhu vanoshanda nevarwere anofanira kushanda pfungwa dzake dziri pamwe chete kuti asava harm to the patient. Saka nenyaya iri kuitika nekuti hurumende haisi kukwanisa kuuya patebho kuti itaure nyaya dzekuti ana mukoti vachawana bhonasi yavo riini, sekuti vakapostponda mabhonasi. It's now the time wekupostponda the meeting to discuss about these bhonases. Vana mukoti zvanyanya kuvasinga sereki and zvanyanya kukonzeresa izvi ndekuti ana mukoti kushanda kwava vari kushanda vari vashoma muchipatara. Asi vana mukoti vazhinji vanosvika kuma3 point something vari mumasiisi vakapedza zvikoro asi havasokwanisa kupinzwa basa nehurumende. Akukonzeresa kuti ana mukoti vari pabasa vashande zvakanyanya zvakapfurikidza zvaita kuti vange vasina kumira zvakanaka. Uye ana mukoti wedu vakuru vatinoti masista incharge mametroni nevamwe mari dzavari kutambira chemo ichi takaenda kuhurumende aisingi paane makore maviri asi hapana chiri kuitika. Vari kutambira mari shoma shoma zvinotonyadzisa. And uye even vadiki vacho ana mukoti vadiki mari dzavari kutambira hadzite mari shoma shoma dzipesi zvichienderana nebasa ravanoita
mungatudzawo kuti zvinhu zvakamirawo sei muzvipatara mushure mekunge vana mukoti vazopindawo pakura mwamba basa
zvinhu hazvingamiri zvakanaka kana zvadai tinotokurudzira kuti kudai hurumende kana purezidendi vamugape vapindira vagadzirisa nyaya dziri kuministry of health nekuti kune nyaya dzakawanda dzatakatotaura makore nemakore dziri kugadziriswa dzazokonzeresa kuti tiitike zviri kuitika nhasi
munyori mukuru wesangano ravana mukoti rezimbabwe nurses association vainokidongo vari parunare muharare nestudio 7
vamiriri vesangano reAfrican Diaspora Forum iro riri kumirira zvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa nhasi vasangana nameya weguta reJohannesburg vaHerman Mashaba kuti vazeye nezvekurwiswa kwevabva kure munyika iyi asi zvinonzi vamashaba varamba kuturura mashoko avanonzi vakataura yekuti vabva kure ndivo vari kupara mhosva muguta ravo ayo anoonekwa nevakawanda seane nechekuita nekurwiswa kwava kuita vekunze ava mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vadennis juru vanoti kuomesa musoro kwavamashava uku kwavasiya pakaoma sezvo pasina imwe nzira yekuti vagadzirise nayo dambudziko iri
sangano reAfrican Diaspora Forum ranga richida kuti meya ava vapindewo muvanhu vachishoropodza mhirizhonga asi zvinonzi vamashava varamba kuita izvi nezuro zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvakasanganawo negurukota rezvemukati meSouth Africa vamalusi gigava pamusangano wekupana mazano unonzi wakashevedzerwa nebato reANC vajuru vanoti zvizvarwa zvezimbabwe zviri kubotswana zviri kutambiswawo chamutavanhava chimukutira ikoko zvekuti vamwe vave kukundikana kana kuenda kuzvipatara kuti vanotora mishonga yavo zvikuru vanorarama neHIV ngatinzwei hurukuru yataita navajuru pamusoro penyaya iyi
hongu sekuziva kwedu tese vamashava vakataura pachena kuti zvizvarwa zvekunze kwenyika zvisina mapepa ndivo zviri kuwanikwa zvichiparamura mhosva munyika yeSouth Africa uye zvinofanira kuti zvinge zvichidzokera kunyika dzavo dzezvipikirwa zvizvarwa zvekunze kwenyika zviri muno muSouth Africa zvawanikwa zvichitaura navamashava pamusoro pemashoko avo iwayo uye zvichivakurudzira kuti vange vachipindawo muvanhu vachizama kuita kuti vanhu vasaite xenophobia nekuda kwemashoko avo avakataura asi ivo vatsika madziro vachitaura ivo kuti izvoni hongu zvavakataura izvozvo vanongomira naizvozvo kuti zvizvarwa zvekunze kwenyika zvisina mapepa ndio izvo zviri kuwanikwa zvichipara mhosva munyika yeSouth Africa
tinonzwa kuti dambudziko harisi kungobata vari muSouth Africa chete vari kuBotswana vane matambudziko avari kusanganawo nawo
hongu nezuro takaita musangano mukuru chaizvo muhaboroni nezvizvarwa zvezimbabwe uye tikaisatawo misangano nemadzishe ekuBotswana vanove ndivo vanonyanya kutonga nyaya dzine chekuita neavo vanenge vawanika vasina mapepa ichokwadi vanhu vari kuwanikwa vachishungurudzwa zvikuru sakuBotswana zvekuti havakwanisi kuti kana munhu asina mapepa ange achiwana mishonga yake tinowanika kukurudzwa kuti kune vanhu vano vane pane zvirongwa sanenge vane utachiwana hweHIV vanenge vari pachirongwa chemaARV havakukwanisa kunge vachizoenda kuzvipatara kuti vange vachinowana mishonga sekuti munyika yeBotswana hauna chaunokwanisa kuita kana uchinge usina kana bepa saka vanhu vari kushungurudzika zvikurusa vari kuBotswana uye kufamba chaiko chaiko kungofamba badzi kune mapurisa akawanda chaizvo havanodedza kuti vemagokora kana pachishona pane mapurisa akadirwa zvikuru sakuBotswana vanofamba vachibata avo vasina mapepa akakwana
vanga vari mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vadennis juru vari parunare nestudio 7 vari muSouth Africa
Mukupera kwesvondo, dunhu remasvingo rakanaya mvura isati yaonekwa kwemakore anosvika zana. Mvura iyi sezvayakaitawo munzvimbo dzakawanda yakaparadza upenyu, zvipfuyo nezvivakwa. Asi kuhurumende yabva yavagangaidzwa kumukwenyi mezi yavavira mudumbu nekuti vanhu munyika vagara vasina zvekudya nenzara yegore rapera uye iko zvino pabva paitawo rimwe dambudziko rinoda mari yakawandisa. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti hurumende ichiri kudorongodza kuti pangadiwe mari yakawanda zvakadii, asi vachiti pazvivakwa chete nemigwagwa panodiwa mari inosvika mabhiriyoni mashanu.
Kana kwanga kuri kugadzira migwagwa chete yokuti tikwanise kumbodzokera kana pachina chatanga tiri pazuva ranhasi, migwagwa namabridge, ndaanichitarisira kuti kana ndaigona kuwana kana around 5 billion ndaikwanisa kuti basa rachona zvikamira zvakanaka. Kumigwagwa chete ndisingatauri zvimwe zvingaitikara kuti madhamu nezvimwe zvakasiyana siyana.
Ko, mari inobva kupi kana hurumende yacho ichiti haina mari? Vagumbo vanotsanangura.
Ichokwadi sehurumende tiri kuedza, tiri kukumbira vanhu, saka takapaka declare national disaster, tiri kukumbira vanhu vanenge vachikwanisa kuti batsira navo, angava ma NGOs, angava ma individuals, angava ma banks, angava ma companies. Tiri kukumbira kuti ngavatibatsirewo mukugadzira disaster iri. Asivo futi sehurumende tichitsvagavo dzimwe dzimari dzatinokwanisa kutora pane zvimwe zvatanga tisina kunge takafungira kuti tichazviita pagore rino, tava kubvisa mari ipapo tichimhanya-mhanya tichigadzirisa basa rakafanana nairoro.
Hurumende yakazivisa kuti migwagwa yemuHarare yave kuda kuti igadziriswe nechimbi-chimbi kana kuti state of emergency. Izvi ndizvo zviri kunziwo zviitwe kumasvingo nekune dzimwe nzvimbo dzekumateberland dzakaita secholocho, uko kwakavirwa nedambudziko remafashamu emvura. Ko, izvi zvinobatsirei? Vagumbo vanoti zvinobatsira kuti vekunze vauye kuzobatsira Zimbabwe. Asi nekuda kweutungamiri hutsva muAmerica, zvinhu zvinogona kuomera Zimbabwe. Mutungamiri wenyika yeAmerica mutsva vaDonald Trump vanoti vanoda kudzikisa mari inopiwa dzimwe nyika nehurumende yavo voiendesa kumauto eAmerica kuti akwanise kurwisa ugandanga pasi rose. America ndiyo inopa Zimbabwe rubatsiro rwakawandisa zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzepasi rino. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanoti kuparadzwa kwezvivakwa nemigwagwa kunokanganisa zvikuru nyaya dzezveupfumi.
Hazvinokanganisa zvakanyanyisa, chekutangisa nekuti infrastructure yakanganiswa inokosha. Ekzamba, mungataka marodzi anokosha mukufambiswa kwezvinhu uye mukufamba kwevanhu.
Imwewo nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichidzidzisa paInvest of Zimbabwe, Dr. Gift Mugano, vanotenderana navachitambara.
Tingati mugwagwa kande inobatsira nyaya dzekufambiswa kwevanhu, kufambiswa kwezvigadzirwa. Pasina mugwagwa hapana upenyu, hapana upfumi hwenyika. Ende dambudziko ratiwira nderekuti mugwagwa yedu mizhinji yakagadzirwa nguva yaSmith.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti kana migwagwa nezvivakwa zvisina kugadziriswa, zvinobva kuti vekunze vanenge vachida kupinda munyika vafunge kaviri. Vabiti vanoti izvi zvakaipa nekuti hurumende yagara ichitatarika kukwezva vekunze.
So zvoreva kuti movement yemagoods of an industrial nature zvakafanana nezvirimwa, zvakafanana nezvinocherwa, matransport costs are increased because motokari dziri kufa, matai ari kuningina, dzimwe dziri kutorwa nevanhu. So mukaita mismanage the country, mukaita inonzi pachirungu state failure, you increase the cost of doing business.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hadzitarisire kuti upfumi hweZimbabwe huchagadzikana kana zvivakwa zvisina kugadziriswa nechimbi-chimbi, sezvo dzimwe nzvimbo dzasiyiwa dziri zvitsuva.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM 4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Zimbabwe.
Vechiuto varipa mujigandi gere vanodarika zana nemakumaviri varikurudzira dare recongress muAmerica kuti risadzikise mari dzinoshandiswa nenyika iyi munyaya dzerubatsiro kunze kuAmerica pamwe nemari dziri kuvaka ukama nedzimwe nyika.
Vakuru vakuru ava vaburitsa mashoko aya vakatarisa zvirongwa zvingangovhiringwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Avachaburitsa urongwa hwavo hwebudget ravo rekutanga vari mutungamiri wenyika. VaTrump vari kutarisirwa kubuda neurongwa uchawedzera mari dzemauto nemabhiriyoni makumi mashanu nemana emadhora. Mapazi ari kutarisirwa kuvhiringwa neurongwa hwavaTrump ndee State Department neEnvironmental Protection Agency.
Nerera nevana vanoshaya mudunhu remanikaland vari kupiwa nemasangano akazvimirira mbudzi hadzidiki kana kuti sheshe kuitira kuti vadzirere dzichibereka vodzodzitengesa kana voda mari dzekuzvibhadharira chikoro nezvimwe. Mutoredu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Molen Chisenwari mugrade 6 pachina primary school kuchipinge. Molen inherera inochengetwa nambuya vake avanochengetawo dzimwe nherera pfumbamwe. Molen anotaita mbura zvikuru kuti awane mari yechikoro asi zvinhu zvava kuzomurerukira sezvava nembudzi dzake nhatu.
Chikoro kubhadharwa ndaibhadharwa ndimbuya asi mari yacho yainesa kuona. Kubva pandakazoona mbudzi zvanga zvaanani, ndakapiwa mbudzi 2 izvozvi zvidza 3. Pambudzi apa dzabara ndonga ndobva ndazodzitengesa futi mbudzi dzacho.
Molen uyo anoti anoda kuzova mukoti kana akura anoti achafungisisa nezveupenyu hwake sezvo achiziva kuti nembudzi dzake anokwanisa kuzviendesa kuchikoro.
Kana vaakuinda vava vasingatatibhadhiri sikuchizi ndonga ndakuziva kuti chikoro ndokwanisa kupedza because ndonga ndakutengesa mbudzi ndobva ndaenda kuchikoro nembudzi.
Mbuya Sera Mabihana ndivo vanochengeta Molen uye vane makore makumi manomwe. Mbuya Mabihana vanoti vakashayikirwa nevana vavo vese vakasiyirwa vazukuru vavari kuchengeta ava. Vaviri vevazukuru vavo kusanganisira Molen vakapiwa mbudzi dzekuchengeta idzo vanozotengesa kana dzabereka kuitira kuti vawane mari yechikoro.
Takapuwe mbudzi zedu 4 uyu 2 ndine tarisiro yekuti dzikabara idzodzo ndichazofundisa nehudzukuru hwangu huri sure uhu husina mari ngembudzi idzi.
Vagonda ichikangaise vanotungamirira sangano rakazvimirira rinonzi Community Organization for Poverty Alleviation in Zimbabwe, COPAS. COPAS nderimwe remasangano ari kubatsira nherera nevanoshaya nembudzi idzi kuchipinge. Vachikangaise vanoti nguva yapfuura iyi vange vachibatsira vana nemari yechikoro asi sezvo chirongwa ichi chiri kupera muna 2017 vakati vakapa vana mbudzi kuti vakwanise kuramba vachienda kuchikoro kunyange vasingachavabatsiri nemari.
Takaona kuti program yedu yekubhadharira vana mafizi iri kupera muna 2017 tikaona kuti hazviiti kuti tingoregedza vana vasina anobhadharira fizi. Saka takawirirana necommunity kuti titengere vana mbudzi 2 pamwe na umwe chete, dzese dziri mbudzi dzehadzi, tichitarisira kuti kana mbudzi dzachengetwa zvakanaka dzikakura dzikawanda tanga muna 2018 dzichazotengeswa. Dzatengeswa vana vaona mari yekubhadhara school fees, yekutenga mabhuku nemaball points, yekutenga mauniform.
Sangano irakatanga chirongwa chekupa mbudzi muna 2015 uye rinoti vana zana nemakumi mashanu nevashanu ndivo vakapiwa mbudzi dzekurera. Muzvare Mirirai Nyabvure vanoshanda nesangano rakazvimirira rega Resimukai Child Protection. Muzvare Nyabvure vanoitawo chirongwa chimwe icho chembudzi kudora kwamutare. Muzvare Nyabvure vanoti havatarisire kuona vana vachitadza kuenda kuchikoro nekuda kweurombo pavana vavari kushanda navo.
Tine vana vanotova nembudzi 6 kana 8 zvichienda kumberi. Vana ava tinoona zvizovabatsira kuti varambe vachienda kuchikoro kana projekti yapera. Saka zvinotibatsira kuti tisazowana vana vanonzi vatadza kuenda kuchikoro nekuti projekti haichabhadhari mari yefizi.
Masangano aya ari kubatsirwa neIM Swedish Development Partner iro rine chinangwa chekupedza urombo muvana vanoshaya nenherera. Ndakamirira Studio 7 ndiri kuManika Land ndene Patricia Mudadigwa.
Madzimai akawanda mukariba anonzi ave kunotenga kuZambia masanitary pads nedonje izvo vanoshandisa munguva dzavo dzekutevera. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vemadzimai aya vanoti vave kushandisa donje nemapedzi ekuZambia sezvo zvinoshandiswa nemadzimai munguva dzavo dzekutera zvichidhura munyika kana zvichienzaniswa nekuZambia. Kapakiti kadiki kanotengwa nedhora rimwe chete rekuAmerica kanoita makwacha maviri ane chidimbu ayo ane huremu hwakaenzana nemashereni matatu ekuAmerica. Madzimai anokoshesesa zvinhu zvekushandisa munguva dzavo dzekuteera muupenyu hwavo. Madzimai aya anoti ave kuunganidza mari yavo vakawanda votumira mumwe wavo kunotenga kuZambia. Vanoti urongwa uhu hunoita kuti zvisavadhurire uye vatenge zvakawanda izvo vanoshandisa kwenguva yakareba. Mumwe mudzimai anogara mumusha weruzhinji kumahombekombe anoda kuzivikanwa saamai Chirenje vanoti mapedza ari kudhura muno munyika sezvo dhura rave kunetsa kuwana. Vanoti chinonyanya kunyadzisa kumunhukadzi kusvikirwa nenguva yake asina kugadzirira. Izvi zvinotsigirwa nemumwe mudzimai amai Patience vanoti mapedzi nedonje rekuZambia hazvidhure semunyika muno.
Iri nyaya yeprice kana iri ari uku handitika like vanhu vane mashops makaona ari inbau vakanohondera kuZambia ukauka vakayana zvokunokwanikwa kutengesawo paprice inokwanisa kunge iri chip than mumashops.
Mumwe musikana anoda kuzivikanwa nezita rekuti Amanda anoti dambudziko rekushaya mapedzi rakanyanya kuvana vasikana vanozopedzisira voshandisa zvimachira zvakaomarara zvinorwadza pamwe nekukonzera zvirwere. Sachigaro weboka repamuhacha iro rinodzidzisa vasikana vemaruva kugadzira mapedzi anoshandiswa kakawanda muzvari Precious Nhare vanoti hurumende inofanirwa kupa mapedzi muzvikoro pachena.
Majula dzimwe nguva hambo mawana haana mukana wekumawana.
Vemabhizinisi vave kunotorawo zvinhu kunyanya zvekudya kuZambia vachizozvitengesa muno. Vemabhizinisi ava vanoti zvinhu zvekudya hazvidhure kuZambia zvichienzaniswa nemuno. Muzvina bhizinisi vaMcDonald Jim vanotsanangura pamusoro pezvinwiwa zvavanonotenga kuZambia vachizozvitengesa muZimbabwe.
$3 case. Inita $3. Iko kuya chekuchep. Isatira mbadara mapoda. Saka raiti rika mbadara. Wasatwa kwiza. Raiti na muno mune $4 against 9 yeku delta. Saka obviously muna nengari anuunetse kwa onguwa yoyo. Antu wana shakana. Ivo kusubwa na rungu poda kwa yanara kana kwa na uja. Alright. Kaishu.
Mushandi we Cross Border Association pamuganhu weZimbabwe neZambia mukariba vaNicholas Kachote vanoti donje nemapedzi ndizvo zvezvinhu zviri kupinda munyika zvakanyanya pari zvino.
Zvikonya kupinda paborder zvakasangana nemapedzi vanhu makoti anowu inoonana kuti in a day's time vanhu vanogona kuuya nemakoti anowu vanosvikana 20. Or 15 individuals. Saka izvi zvinoitika nearly every week. Unogona kuona 2 or 3 or up to 4 vanenge vaine maconsignment iwayo. Saka mafambiro anoita vanhu vachinonotengesa dhoradza kuti vari kubenefita uye kuti vanhu vakawanda vari kubatsirikana nekutenga mapadzi iwayo.
Vagari vemukariba vanonotengawo zvinhu zvakaita seupfu, mafuta ekuzora, zvinwiwa pamwe nezviwitsi vachizotengesa munyika. Zvinhu zvisati zvatanga kuondomoka munyaya dzezveupfumi, vagari vekuZambia vaiita chipatapata vachimhanyira kunotenga zvinhu muZimbabwe vachizozvitengesa munyika mavo. Ichokwadi apo vanasorojena vakati aiva madziva ave mazambuko, vamwe vachitiwo chaitemura chava kuseva. izvi ndizvo zvavakuita vana veZimbabwe avo vakakura vari mumagutsa asi vakazomuka rimwe zuva vononga svosve nemuromo izvo zviri kupa kuti vanotenga zvinhu kunyika dzakaita seZambia neMozambique nyika dzaitarisirwa pasi nevanhu vemuZimbabwe sezvo upfumi hwadzo hwaiva parumananzombe. Ndakamirira Studio 7 muKariba ndini Arthur Chigoriwa.
Murwiriri wekodzero dzevanhu uye ari mutungamiri wesangano reZimbabwe Women in Politics Alliance, Muzvare Linda Masarira, vaburitswa muchipatara nhasi. Muzvare Masarira vakapinda muchipatara nemusi wemugovera mushure mekurohwa nemapurisa apo vainge vachiratidzira pachipatara cheparirenyatwa vachishora mabiko akaitwa navamugabe kumatopo kunyange hazvo vana chiremba vainge vachiratidzira uye zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Masarira pamusoro penyaya iyi.
Ndakagara muchipatara kubva musi wemugovera kusvika nhasi pandazobudiswa muchipatara kuma4. Chekutanga chakaitika ndechekuti kubva musi wawandarohwa ndanga ndisirikwanisa kubudisa weti zvanga zvaafekta makidhini anga, saka ndandaiswa padhiripu uye nemaroverwo anandakaita nandisikwanisa kufema zvakanaka, nandinditema nandikunzwa kurwadzwa mumadhizi mangu ndikubatsirwa neoxygen makumbo ese makaruzi wangu aitapata pakarwapa mbakazvimba kunobuzvidziro kusvika kuuro, saka nandakaita padhizi kuti vakwanise kusunungura vanzanzi maparty plot. Tinofunga kuti pana akatitengesa urongwa hwatanga taita nekuti urongwa hwanga hwakaitwa hwakavandika kuti tigone kunobudisa mifananidzo yezvikunatsoitika pachipatara pacho. Asi patakanosvika ikoko takasvika tikatoona pakatozara raindikudi nevaya vanonzi reaction team. Isusu sevanhu vanga vachiziva kuti tiri kuita zviri parutemo tikangobudawo munhukutikadzi dzedu dzokuvatagara pandoni ndokutanga kundiroora.
Pamakaendeswa kukamba yemapurisa makawanikwa muchipiwa mhosva yei?
Kapiwa mhosva yekuti criminal nuisance, zvenze tikuramba kuteerera mapurisa. Sokudaro vaida kutotivharira kuti vazotibudisa musi wemande tichienda kukota, asi gweta redu David ofisi rakakwanisa kumiramira rakataura kuti avana vava havana mhosva, asi ivo vakaramba kuti vangotibudisa zvakadaro ndokuzobhadhara mafaini kwatakaita.
Zvamira zvakadai muchaita sei tichiona kuti zvinhu zviri kuramba zvichiondomoka munyika uyezve nhasi tatonzwa kuti vana mukoti vaenda ivo pakuratidzira?
Zvatiri kuda kuita nguva ino ndingatozi zvatiri kuda kuita inoda kuenda constitutional court kuenda kunochema nemhosva iyoyi yekuti ruzhinji rwezimbabwe rukuramba ruchirohwa. Sezvamunoona kuti vana vezimbabwe vanosvika kuratidzira inei dzekuti kurohwa nekuti zvinenge zvisiri pamutemo.
Avo vanga vari muzvare Linda Masarira, murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Women in Politics Alliance, vachitaura naMarvelous Muhlanganya weStudio 7 vari parunare muHarare.
Chirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8pm tiri kutaura nezvemashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti vechidiki vanofanirwa kuita National Youth Service kuitira kuti vazive kwavari kuenda uye kwavari kubva.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi tutumirei nhamba dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare.
Vana mukoti vemuzvipatara zvehurumende vanokanda mapadza pasi vachiti vanodawo kuti hurumende igadzirise zvichemo zvavo pamwe nekuvapa mabhonasi avo egore rapera.
Meya weguta reJohannesburg opemerwa mhosva yekuomesa musoro pakushungurudzwa kwezvizvarwa zvedzimwe nyika zvichitevera mashoko anonzi akataura anoonekwa seanokurudzira kurwiswa kwevabva kure vari muSouth Africa.
Nhasi Studio 7 yatarisa zvakadzama kuparara kwaita migwagwa uko kunonzi kuchavhiringa zvakanyanya upfumi hwenyika.
Tabva, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anogoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, nichitumirai zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Gande.